Ini ndini jonga kandemire ndichiti henei musore naudza nhasi uri musi wechina zvita 31 2015. Vanachiremba navanamukoti vanoti havasi kuzoenda kubasa kutanga mangwana sezvo hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo. Vorizhinji vozvibvunza kuti sei vanhu vemuZimbabwe vasiri kutirimuka munguva dzekuomerwa sezvinoitika kune dzimwe nyika. Apo gore ra2015 rinosvika kumagumo kwaro nhasi, tiri kutarisa zvakagonwa pamwe nekutadzwa nenyika munyaya dzemitambo, nhunha dzevakweguri pamwe netsekwende yakatarisana neveruzhinji. Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Round Table na8:30 p.m. madzimai ari kuziya zvakadzama nezvenhunha dzavakasangana nadzo mugore ra2015 uye zvinoreva gore ra2016 kwavari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Musakanganwa kuti munokwanisa kutibata pa909 am, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.